Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu chikunguru 12 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tadzoka munzira, tadzoka kuti tichitanga chimurenge, tadangana nenyaya yemaelectoral reform.
Vechidiki veMDCT vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kuti mitemo inobata sarudzo yevandudzwe uye kuti zeki ishande yakazvimirira. Sangano rekuAmerica reCouncil on Foreign Relations rinoti Zimbabwe inogona kupinda mumhirizhonga pamberi pesarudzo dza2018 kana nyaya yekuti ndiani achatungamira nyika kana vamugabe vachinge vasiya pachigaro isina kugadziriswa.
So hapana chinyuwani, which is being suggested is the same old story. Zvinodiwa muZimbabwe kuincrease production.
Governor we RBZ Dr. John Mangudya vanoti kushandiswa kwemari ye South Africa ye rand handiko kunopedza dambudziko remari munyika asi kuti kumutsiridzwa kwehupfumi hwenyika ndiwo chete mushonga. Muimbi we South Africa nemukurumbira zvikuru Ray Phiri uyo aimba musambo wejazz anoshaya. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vechidiki veMDCT varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nemashandiro ari kuita commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Mutoro wedu Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vechidiki veMDC vanga vachidarika mazana matatu varatidzira kubva pamuzinda webato ravo paHarvest House vakananga kumahofisi ekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vachiti havasi kufara nemafambisiro ari kuita komishen iyi basa. Varatidziri ava vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvitsoropodza ZEC pavasimuka pamuzinda webato ravo. Mutungamiriri weboka revechidiki muMDCT vaHappymore Chidziva vaudza varatidziri ava kuti ZEC inofanira kuvandudzwa sarudzo dzegore rinoya dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzigoitwa zviri pachena. Vachidziva vatiwo mitemo yose inobata sarudzo inofanira kuvandudzwa sarudzo dzisati dzaitwa.
Tadzoka munzira, tadzoka kuti tichitanga chimurenge, tadangana nenyaya yemaelectoral reform. Muri kuzviziva, muri kutaona henyu independence of ZEC. Secondly, constitutionalism. Thirdly, tinanyaya harvest of fear. Tinoda kuti vana mugabe siyana ine mazambuku. Vanofanira kunge achisupporta any organization orobato vanochengetedza our culture mumaruwa. Siyai mazambuku ararame zvaari kurarama.
Kukura. Vasina kumbofamba chinambwe chakareba, varatidziri ava vatanga kumhanyiswa nemapurisa anga akapakatira zvombo ayo avadira mvura inovava pamwe nekuvamwaya hutsi hunokachidza. Vamwe veruzhinji vanga vasinei nekuratidzira uku vadirwa mvura inovava nehutsi hunokachidza uhu. Varatidziri ava vapisawo makadhibhokisi mune imwe migwagwa iri pakati pedhorobha. Mumwe wevaratidziri ava vaEnoch Mukudu vati vaswera vachiita hwekiti negonzo nemapurisa.
Mapurisa iwo anga achiti demonstrator kwedu hakusi pamutemo. Saka patatanga kudemonstrator, mapurisa abva atanga kungokanda matiegasi nekumwaya vanhu mvura inovava.
Mumwe wechidiki anga achiratidzirawo vaShakespeare Mukoi vati commission yeZEC yakazara vasori nevari muchiuto vachiti izvi zvinokanganisa chimiro chesangano iri. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vati mapurisa emuZimbabwe anofanira kudzidziswa kutevedzera bumbiro remitemo sezvo achiti kuratidzira kwaitika nhasi kwanga kusina kukanganisa runyararo. Mutungamiriri weMDC vaMogeni Tsvangirai vanoti obato ravo richaratidzira munyika yose munguva pfupi iri kutevera vachiti pane zvinhu zvakawanda zvinobata sarudzo zvinofanira kushandurwa sarudzo dzisati dzaitwa zvakafanana nemitemo inobata mafambisirwo esarudzo, kupindira kwevari muchiuto munyaya dzesarudzo nezvimwe zvakadaro. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZEC amai Rita Makarau pamwe nemutauriri wemapurisa amai Cherry Charamba kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Rimwe sangano rekuAmerica reCouncil on Foreign Relations rinoti Zimbabwe inogona kupinda mhirizhonga pamberi pesarudzo dza2018 kana nyaya yekuti ndiana achatungamira nyika kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachinge vazobva pachigaro isina kugadziriswa. Sangano iri rinoti pane zvinhu zvishanu zvikuru zviri kuita kuti zvinhu zvisagadzikane apo nyika yatarisana nesarudzo. Rinoti zvinhu zvakaita senyaya yavaMugabe yekuramba kudoma kuti ndiana achatora matomu, kusagadzikana mubato reZANU-PF, kusaita mushandira pamwe wakasimba kwemapato anopikisa, kurambawo zvinhu zvoenda kumawere munyaya dzezvoupfumi, uyewo kuderera kwetarisiro yekuti nyika dzakatenderera Zimbabwe dzinogona kutora matanho akadii ekudzivirira mhirizhonga munyika ndezvimwe zvezvinhu izvi. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vanoti havaoni Zimbabwe ichipinda mudambudziko rekutyirwa nesangano iri. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chatiri kuona chiri kunedza nechekuti pachabva Mugabe munokwanisa kuita dambudziko muZANU, asi munyika munokwanisa kusaita dambudziko nokuti mapoliticians ari kunetsana. Yes, asi chingaita kuti muzeta kusagadzikana inyaya yekuti kana mumauto muvatsori mukaitawo dambudziko rokukwikwidzana kana rokunetsana. Asi semaonero angu ndinoona kuti mumauto eZimbabwe kana kuti masecurity apparatus eZimbabwe hatisati tava nehumbowo hwokuti kana vaMugabe akabva munyika munoita destabilization. Saka ipapo hatiwirirani nemaonero eForeign Relations Group yeyo kuAmerica kuti kana vaMugabe akabva munyika muchaita mhirizhonga. Aiwa.
Kopanyayo yenyika dzakapoteredza Zimbabwe, mune zvamungataura here pamusoro pegwaro iro zvavari kuti vanoona kunga dzisingazokwanisa kubatsira Zimbabwe kana zvinhu zvikasagadzikana?
Dzinokwanisa. Zimbabwe iri imhemba yeSADC. Zimbabwe imhemba yeEU. SADC yatogara kana panenge paita dambudziko riripolitika kutsamira zvakanaka yagara ichipindira. Kana Zimbabwe abotswana dzakambopindira kuLesotho kwaita dambudziko rezvemuzimbabwe. Handiwete kuti kana muZimbabwe mukaitika zvikutaurwa neForeign Relations Commission SADC ingangoita nokuti vanhu muZimbabwe vanozopota vakuenda kunyika dzakaita vana South Africa kwakachanjana. Asi inaonera ese ikoko kuti the security apparatus yenyika haisati yataratidza kuti kunetsana kuri kuitwa nemapoliticians, iwo pachavo sesecurity apparatus yenyika iri kunetsana.
Pane zvingatarisirwa here kubva kuAmerica nekukasika tichiona kuti havana zvikuru zvavainazvo zvokuti vangapindira muZimbabwe?
Chokutanga ndechekuti isisi tinotokurudzira kuti nyika dzakaita sana America nedzimwe nyika especially dzokumadeukero kunana America kunana Britain vasanyanya kuda kuinda pamberi nekutaura nezveZimbabwe. MaAfrican countries vana South Africa ndo vanofanira kutsiura vamwe.
Avanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruhanya vari parunare muHarare neStudio 7. Dare repamusoro soro reconstitutional court nhasi raramba kunzwa nyaya yamuzvina bhizimusi vekwamutare vatendai Blessing Mangwiro yekuti ritsinhire mutongo wehigh court wekuti gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo vadzorere muzvina bhizimusi uyu $1.5 million yavakatorerwa nemapurisa muna 2012. VaChombo vari kuramba kudzorera mari iyi uye vanotiwo vaMangwiro havakwanisi kutengesa midziyo yehurumende sezvo ichichengetedzwa nemutemo weState Liabilities Act. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wevatongi vaJustice Luke Malava nevamwe vavo vati hazvirevi kuti nyaya iyi haina maturo asi kuti inofanira kunzwa pamberi pedare pachitevedzwa mutemo wedare iri. VaChombo vari kuramba kudzorera vaMangwiro mari uyewo vari kuramba kuti vaMangwiro vatengese midziyo yehurumende kuti vawane mari yavo vachiti izvi hazvibvumidzwe pasi pemutemo weState Liabilities Act. Izvi ndizvo zvakaita kuti vaMangwiro vakwire kudare pamusoro reHigh Court iyo yakati mutemo weState Liabilities Act haufambirani nebumbiro remutemo rikati nyaya iyi inofanira kuenda kuConstitutional Court. Rimwe remagweta vaMangwiro vaZimbabwe Chimbwa vaudza Studio 7 kuti apa ndipo pasina kufambiswa zvakanaka.
Dare reHigh Court raifarwa kunge rakangonyora kuti aiwa apa paitwa constitutional invalidity order ngaisauye sereferal nekuti referal inoitwa panenge pasina a constitutional order kuHigh Court. Saka saizvozvo dare riri kuti mbaka panogadziriswa ipapo kana pagadziriswa podzoka kuno kudare nyaya yozochiongororwa mumamerits ayo.
VaChimbwa vati vave kudzokera kudare High Court uye vachatevedza mutemo sezvo nyaya iyi isina kuraswa.
Kune mutemo unonzi State Liabilities Act Section 5 iyo inoti iyo hamukwanisi kubata zvinhu zvestate muchitengesa muchidaro. Saka vaMangwiro vari kuti aiwa iyoyo Section 5 iyoyo haifambirani neSection 56 yebumbiro guru remutemo inotaura izvozvo equality before the law, and equality inoreva munhu wese kusanganira iyo state yachona iyoyo.
Ivo vaMangwiro pachavo vaudza Studio 7 kuti vachasvitsana kwamvura yacheka makumbo navaChombo nemapurisa.
Despite pane makoti oda zakawanda havasi kuteerera kana kurespecta makotsi wavo, but instead varongoramba vachiti nini ndite madzimwe nzira, but dziripo dzinovasungirira kuti vaibhadhare mari iyoyo. But anyway, very soon tenge tichidzokera kudare tichinozwa kuti zvakamira sei. Tichasvitsana kwamvura yacheka makumbo ndichiedza kudefenda kodzero dzangu.
VaMangwiro vakatorerwa $1.5 million mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekuba muna 2008, asi zvichitevera kupera kwenyaya yavo havana chavakazodzorerwa nemapurisa. Izvi ndizvo zvakazoita kuti vaende kumatare edzimhosva. Kunyange hazvo matare amagistrate akapa mutongo wekuti mapurisa pamwe negurukota rawo aifanira kudzorera vaMangwiro mari yavo. Izvi hazvina kuitika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti rawana mamwe makuva makumi matatu nemasere muCentral Congo anogona kunge akavigwa vanhu vakaurayiwa mhirizhonga yakaurayisa zviuru zvevanhu kubva muna nyamavhuvhu wegore rapera. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti muzinda weWhite House uri kushanda zvakanaka, vachipikisa mashoko ekuti wakaita manyama amire nerongo zvichikonzerwa nekureurura kwemwanakomana wavo mukuru kuti akasangana sei neaifanirwa kunga ari gweta rehurumende yeRussia uyo akapa umbowo pamusoro paamai Hillary Clinton avaikwikwidzana nama Trump musarudzo. Gavana webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vanoti dambudziko rekushaikwa kwemari riri munyika rave kuita kuti vamwe vati zviri nani kushandisa rand rekuSouth Africa. Asi vamangudya vati kugadzirisa nyaya dzezveupfumi, nyika inofanirwa kukwanisa kugadzira zvinhu zvakawanda kwete kuita basa rekutenga zvinhu kunze kwenyika. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vamangudya vataura mashoko aya paUniversity of Zimbabwe muHarare, apo pari kuitwa musangano kana kuti symposium wenyanzvi dzezveupfumi. Vamangudya vati Zimbabwe ichaenderera mberi ichishandisa mari dzakasiyana-siyana, nekuti kushandisa randi chete handiko kungagadzirisa dambudziko rakomba munyika rekushomeka kwemari.
Randi riri mubasket of foreign currency that we are using here in Zimbabwe. So hapana chinyuwani. Which is being suggested is the same old story. So we have to increase the production, goods and services. Currents throughout the whole world, those support energy in the production. Pasna goods and services, pasna production, pasna more hufu, more shibage, kana resources, kana zvicherwa, na minerals, hapana nyika.
Dr. Mangudya vati mamwe matanha anofanirwa kutorwa ekugadzirisa mamiriro eupfumi haasi kuitwa.
If you look at CSC, taisombo exporter, $50 million pagore. Asiko zvimwe zvinhu bhezi hadziko. Kwenyara zeti used to move maminerals netobacco kwende kumapota. Paizvo zvakafa. Zisco steel, we used to produce about 1.2 million tons of steel kwenzwa kuna kana chinhu. Saka those are the production that we need.
Gavuna weRBZ atiwo nyika inofanirwa kugadzirisa zvematongero enyika kukwezva vane mari dzekunze.
Vanhu vangada kuya kuzoinvesta vaya vaya, kani vanhu varimo yokuvhesa ka vanodini, vanoita demotivated. So political risk in our vector, my investor, or did it demotivate my investors?
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yataurawo pamusangano wevanyasha Kaseke vati kuti nyika iwane mari yekunze, vemakambani neveruzhinji vanofanirwa kunotengesera zvinhu kunze kwenyika.
Takatarisa maindastry yedu yemuno muZimbabwe, zvaanofanira kunge akatarisa ndezvekuti vanokwanisa kugadzira sei zvinhu zvakachipa, kuitira kuti kana zvakuenda kunze kwenyika zvinosvika zvichitengwa, rather than kuti zvinhu zvakaenda kunze kwenyika hazvikwanisi kutengwa.
Pamusangano uyu, nyanzvi dzezveupfumi dzakurudzirawo kuti kushandiswa kwemakadzi ekumabhanga pamwe neiko keshi zviitwe kunzvimbo dzese munyika kusanganisira kumaruwa. Vamangudya vati kunyange zvazvo vanhu vanenge vachiti vane mari kumabhanga, nyika ina mari iyi uri musho, izvo zviri kukonzera kuti kushayikwa kwemari kurambe kuchienderera mberi. Vakurudzira veruzhinji kuti vafarire kutenga nemakadzi ekubhengi nedzimwe nzira dzakadai seiko keshi zvisingadi mari chaiyo, vakati izvi zvinogona kurerutsa nyaya yekushomeka kwemari. Vatiwo kupedza dambudziko reuori pamwe nekugadzirisa dambudziko rekubudiswa kwemari yekunze zvisiri pamutemo zvinogona kubatsira zvakanyanya dambudzo rekushomeka kwemari. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mudadigwa.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vave kugara kune dzimwe nyika. Nhasi tine hurukuro naamai Mary Mashoshe avanogara kuBoston mudunhu reMassachusetts riri muno muAmerica. Amai Mashoshe ndiwo mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano remadzimai anotenda reInternational Women of Faith. Mutoro wedu wenhau Praxidis Jeremiah akakurukura navo apo akasangana navo kumusangano wemadzimai anobva kumakereke akasiyana-siyana, asi vachibatanidzwa nekubva kuZimbabwe weWomen of Dominion International wakaitwa kuNashville kuTennessee mukupera kwesvondo.
Inini ndinonzi Florence Mashoshe. Ndiri Vice President weInterdenominational Women of Faith. Tiri musangano wemadzimai once a month tinosangana tichiplana kukuridzirana in our faith. Tinoita, our conference is in Boston, Massachusetts once a year from different denominations, from different countries all over Africa, all over Europe. And tichibatana epanpamwe, tichiita equip wakadzi kuti vange vachikwanisa kuita basa remkingdom nekuita basa rekubatsira ta basa rema projects edu.
Iri ragore rechingani.
Gore rino takaita our fourth conference. Ika attendwa nevanhu vakabva kuEurope, vakabva all over Africa, vekuGhana, tichiuya panhu pamwe kuBoston, tikaita musangano vanhu vakakuridzirwa, vanhu vaka they were blessed kuva pamusangano wedu. But our aim is kuti vakadzi vakaita attend our conference vanodzoka kumachurch kwavo vachichibatsirana namapastors avo nokuita nemaprojects ekubatsira nherera kana kuti ekubatsira mastreet kids kana kuti whatever the church yavo kuti inoda kuisa zvakaita sei.
Ndanzwa kuti maakutambarara kusvika kune dzimwe nyika.
Dr. Letina vakaenda kwaMutare vakasangana nevakadzi kwaMutare. Vana ivo vakaita encourage us kuti chi tinodawo kudzidza zvinhu zviri kuitwa present neWomen of Faith. Saka vakada kudzidzawo kuti vatange Women of Faith kwaMutare. Saka takanzwa kuitwa encourage nechido chavo chekuti vasevenze nesu. Saka taakutotanga conference kwaMutare inenge iri kuitwa muna August 2018. A week later, tinenge tiri kuSouth Africa muna August 17 and 18.
Muri pamusangano weWomen of Dominion, iri rimwe sangano kairi. Hamukukwidzane here?
Hakwete. Tinosenzera Mwari umwewo. Saka tichibatsirana, tichisapotana kuti tiite basa raMwari. Saka ivo vanouya vachitisapotawo, isusu tiuyawo kuno kuti tichivasapota.
Imi munoshandisa rurimi rwupi ku International Women of Faith? Zvinova zvinoita kuti mupatsanuke kubva kuWomen of Dominion.
Women of Faith, because it's really interdenominational and it's an international organization. Saka tinoita neEnglish. Ngekuti tine marudzi nemarudzi vaka vamwe vanobva kuGhana, vamwe vanobva kuMozambique, vamwe vachibva kuZambia, vanobva kuEurope. Saka hazviite kuti tiite neshona. Saka tichiuya kuWomen of Dominion. Because Women of Dominion inotipa chance yekuti tiimbe dziyo dzataimba dzakakura tichiimba kuZimbabwe. Ende iri mushona. There is a difference. Saka tinenge tichida kuya kuno kuZimbabwe nziyo dzedu dzishona. Ndokusiyana kwayakaita neWomen of Dominion. Inongoita maZimbabweans chete.
Mabatsirikana zvakadii nemusangano weWomen of Dominion wegore rino wekuTennessee?
Kudzidza hakuperi. Tadzidza zvakawanda. And ndokubata kwacho kwatinoita neWomen of Dominion. Vanouya vachidzidza something from us. Isu toya tichidzidza something. Tanga tine mapreachers anga ari pano akabva kuZimbabwe. Very powerful women of God.
Mama madzimai angangoti ndingaparadzirei chii mari ndichienda kumisangano yakadai.
Zvakakosha kuuya pasangano. Unomboenda uri revived. Waitwa kuzadzwa nemweya mutsvene nekuzadzwa nesimba rekuti basa raMwari riende pamberi.
Zvakakosha zvakadini kumudzimai kuti ange ari mutende kuti arere mhuri yake.
Zvakaoma ngori mukadzi. Uchirera vana, you need the grace mumoyo mako, you need the patience, you need the joy and the peace kuti unase kurera mhuri yako. Tinoona kuti mafrustrations nemastress anoitika kana usiri muna Mwari haana kunaka. Asi tinonamatirana. Kana ndiri stressed out ndikadaidza a friend of mine, ndinamatiro panapa, ndinoona ndichina kustress ya ichiita nani. Saka e-counseling kuti tidini tinge tine joy and peace in our hearts.
Vanga vari amai Mary Mashoshe, vanove mutevedzeri wemutungamiri wesangano reInternational Women of Faith, vachitaura naPraxides Jeremiah weStudio 7. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM, nhasi tiri kutarisa nezvekuratidzira kwaitwa muZimbabwe nevechidiki veMDCT, pamwe chetewo nekunogara kuchiitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, zvikuru zviri pasi peZimvigil kuUK. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mwichikamu chedu chena uze mitambo. Tombo tarisa urukuro ina Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 achitipa zvakaitika kumutambo wechan kwaive Nema Warriors.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZifa vanoti chikwata chemaWarriors chakadzoka munyika nezuro. Ngatimbonzwai kubva kuna Kolisani Gwesela noreZifa.
Vakagamuchira nevanhu vakawanda chaizvo vaifara. Vakagamuchira trophy, vakatosumudza trophy yavo, vakatora mafoto nayo. Jenson Duya vakamirira Ministry of Sport and Recreation vanga varipo kuairport vachitigamuchira. Nevamwe vakuru vekuZifa nevamwe vakuru venhapfu. Tinotenda vanhu vese wakawaya nzure kuti gamchira tine mufaro mukuru wokusumudza Kosafa Castle Cup Stage 5.
Pane zvamuri kurongera here vatsigiri venhabvu vasina kwanisa kuuya kuNarare International Airport?
Pane chatingarongera vanhu sare zvino. Kana munhu uchida kutorwa foto uchida kuona cup unongouya kumaofisi edu eZifa tongokuratidza cup. Iko zvino vakomana vakawanda vacho vaitamba kuSouth Africa vadzoka zvakare kucame kuti vakadzire kunotamba kuNamibia patournament
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Muimbi wekuSouth Africa ane mukurumbira zvikuru Ray Phiri uyo aimba musambo wejazz ashaya. Phiri uyo angava nemakore makumi manomwe ekuberekwa ashaya nhasi mangwanani mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Ray Phiri akaita mukurumbira zvikuru mushure mekunge aimba naPaul Simon apo vakaimba damba refu rinonzi Graceland muna 1986. Muimbi uyu anonzi akaendeswa kuchipatara mavhiki maviri apfuura. Mutauriri wemhuri yake vaPaul Nganyane vaudza vatori venhau kuti Ray ashaya aine hama dzake parutivi pake kuNels Spruit. Dzimwe nziyo dzake dzakaita mukurumbira dzinosanganisira Fire, Passion and Ecstasy, Look, Listen and Decide uye Whispers in the Deep. Kambo Whispers in the Deep kubva kuna Ray Phiri uyashaya muSouth Africa nhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vechidiki veMDCT vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kuti mitemo inobata sarudzo yevandudzwe uye zeki ishande yakazvimirira. Sangano rekuAmerica reCouncil on Foreign Relations rinoti Zimbabwe inogona kupinda mumhirizhonga pamberi pesarudzo dza2018 kana nyaya yekuti ndiani achatungamira nyika kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabva pachigaro isina kugadziriswa. Muimbi wekuSouth Africa ane mukurumbira zvikuru Ray Phiri uyo aimba musambo wejazz anoshaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokuonika ine mufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 12 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
It's not fair ngoba abantu bamele bakhuluma izikhalazo zabo bengayithuselwa bengwakhahla amazwi akurayithanga abakwenza asoke sama kufikela kuze kulunge sesidinwe ngakho umakara uyizana uPF u-35 le government.
Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo bebandla le-MDCT kwagcina sokungumangoye legundwane kuxotshaniswana phakathi kwedolobho leHarare.
Siphathela abantu abe-Robert Snyoka indlela ezine. Sifuna ukuthi bateste for HIV babekwazi izimo zabo. Sifuna njalo ukuthi bahlolwe eminye imikhuhlane esiqeda abantu. Njengemkhuhlane wechukela, umkhuhlane weBP, bakho zikhona inhlanganiso ezikhangela konke khona lo.
Izakhamizi ezihlala phandle kwedolobho lakobulawayo zamukela ngenjabulo uhlelo oluqhutshwa iNational AIDS Council olokuhlola igazi. Umhlabeleli wakwele South Africa odumileyo obehlabela umculo wejazz uRay Phiri Kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo bebandla le-MDCT kwagcina sokungumangoye legundwane kuxotshaniswana edolobheni leHarare namuhla. Abasakhulayo laba bavinje njalo ukuhambisa incwadi yezikhalazo zenguquko abayifunayo kwezokuqhutshwa kokhetho kukomishini yeZimbabwe Electoral Commission. Kubika uMavis Gama.
Amapolisa agombolozele abasakhulayo laba ebathela ngamanzi ababayo kanye lokubaphosela intuthu eshitshayo besanda usungula ukufola besuka emahofisini eHarvest House belubhekise emahofisini aweZEC. Unobhala jikelele wohlangothi lwabesifazane eHarare kuMDCT uNkosikazi Lindani Moyo usole kakhulu kwenza kwamapolisa.
It's not fair ngoba abantu bamele bakhuluma izikhalazo zabo bengayithuselwa bengwakhahla amazwi akurayithanga abakwenza asoke sama kufikela kuze kulunge sesidinwe ngakho umakara uyizana uPF uthathe side le government akurayithanga. Siyabona ukuthi already this election is a rigged election. We are not happy about it.
Uthi Nashechiwara ngomunye wabasebenza bucwadlana lemahofisini eZEC otshengise ukukhathazeka ngalesi senzo samapolisa.
Ha nguzona umaziso wambuya bana ikutamba mbuya ngoshingirira.
Asila ngenye indlela yokuqinisela nje kuphela. Kodwa siyazi ukuba kuzalunga ngelinye ilanga bengazwana abangezwaniyo laba abayibo ababangela lesi isimo esikiso. Asila esimsekelayo thina esikufunayo yikuba bezwane sazi ukuba into zizokulunga.
Indawo ezitholakala phakathi kwemigwaqo uJulius Nyerere Lokagubi ulubhekise emahofisini aweZEC lalezo ebezi kumgwaqo uJason Moyo ulubhekise kuKwame Nkuruma bezingahambeki. Amapolisa exotshana labantu mahlayana abasakhulayo laba kabazange bagqoke impahla yebandla labo obekusenza kube nzima emapoliseni ukubadobha ngoba bengene emphakathini kuke kwabale sehlakalo sokujikijelwa kwamapolisa la ngamatshe ekuxozeleni kwalamhlanje duzane lemahofisini awezek abasakhulayo laba behlabela ingoma ebezichothoza ukwenza kwamgcini sihlalo wayo unkosikazi Rita Makarawu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Izakhamizi ezihlala phandle kwedolobho lakobulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo oluqhutshwa yinhlanganiso ye-National AIDS Council olokubahlola igazi kubonakale ukuthi kabala mikhuhlane efana lowechukela, igciwane le-HIV leminye imikhuhlane etshiyeneyo. Uhlelo lolu luqhutshwa ikakhulu endaweni ezilenani eliphezulu labantu abalakho ukubamba imikhuhlane eludubo elizweni. Kubika uNompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso ezimbalwa lamhlanje bebese Robert Sinyoka lapho abahlali balindawo bebetholiswa usizo lwezempila kahle kungelambadalo kusukela ebantwaneni kusiya kwabadala. Abantu bebehlolwa igazi, amehlo, ichukela emzimbeni, basokwa, batholiswa indlela ezehlukene zokwelamisa kuhle imuli, incwadi zokuzalwa kunye nolwazi lokuphila kuhle kungelambadalo. Oqhuba inhlelo zenak esiqintini seluveve okukomiti ye-District AIDS Awareness Committee, unkosikazi Priscilla Mike Isaac, uchasise ngenyathelo labo kulindawo.
Siphathele abantu abe-Robert Sinyoka inhlelo ezine. Sifuna ukuthi bateste for i-HIV babekwazi izimo zabo. Sifuna njalo ukuthi bahlolwe eminye imikhuhlane eseqeda abantu njengemikhuhlane wechukela, umkhuhlane we-BP, zikhona inhlanganiso ezikhangela konke khona lokho. Njalo silabanye, silabe-Childline, abe-Childline, labe-Justice for Children, bazoncedisa abantwana abangabe bedinga usizo lwabo.
Umnumzana Thomas Nyoni wayenelise ukuhlolwa imikhuhlane embalwa kodwa eqale ngegciwane egazini. Uthele uhlelo oluhle.
Awusizwe lolu limnaya likubonga kakhulu ngoba lekucakathekile, akunceda abantu njalo, akucakathekile.
Iningi labantu belikhala ngokungaboni kahle, njalo abenhlanganiso yeZimbabwe Diabetic Association bethi injongo yabo yokuhlola abantu amehlo lechukela egazini ngoba ichukela lihlasela ingqe isiphi isitho somzimba okugoqela amehlo. Unkosikazi Sithembiso Dube uthe uhlole amehlo avele esebona bovili bana.
Mina ngihlole amehlo. Ilihlo lawa ngapha ku-right belingcono kulalelela kulit. So la kule sinqamvaleleli ngabe sembona sekuhlengezela kakhulu ngiselivala iyahlengezela. Gida ngasabona amabala kakhulu. Awu sizolo mina ngiyasithabisa kakhulu ngoba lokho ngakhulaza ngihlane lakho khonokho mina. Sengize ngilama 67 years anzahlane lakho hlana lakho namhla khona kusizolo lokujabula okukhulu.
Osakhulayo uTravita Zikhali uthe balohlelo lokuncedisa abasakhulayo ukuba banathe amaphilisi bebakhuthaza njalo ukuthi ukuphila legciwane lengculaza akusokugcina kwempilo.
Thina sitholakala emaclinic ngeprogram uthiwa ngama-Case Community Domestic Treatment Supporters. Emaclinic lapho sebesibancedisa ekunatheni amaphilisi abo, sibanikeza i-psychosocial support, i-counseling, senza ama-home visits. Lapho sibalandelela sibabona ukuthi banatha njani amaphilisi abo, sibakhuthaza ukuthi ngokuphila legciwane le-HIV sikuthi kuyikufa or sokuphela komhlaba.
Abantu abedlula amakhulu amahlanu batholiswe usizo lokuhlolwa lokwelatshwa kungenambadalo. Okuchiye uZulu ecela ukuba iNAC ihlale ibafikela ngoba kulezi insuku kunzima ukuyabhadalela ezempila kahle emakilinika ezibhedlela la kubo dokotela elizweni. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo eRobert Sinyoka ngingunompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwembiko ephathelane lobudlelwano bemelika lamanye amazwe, iCouncil on Foreign Relations ithi kulokusabela ukuthi uMongameli Robert Mugabe engasuka esikhundleni kungaqhamuka udlakela ngoba engahlelanga indlela iyozamelama. Le nhlanganiso ithi ukuqhubeka kusiba lamaxuku abanga isikhundla sikaMgabe ngokunye okuzabangela ukuthi kube lodlakela. Yengezelele yathi ukusilela kwemali emabhanga lakho kungakhwezela ubudlwangudlwangu. I-Council on Foreign Relations ithi njalo amazwe angomakhelwane kawasoze enelise ukuphathisa ele Zimbabwe nxa kungaqhamuka udlakela ngoba lawo elendubo zawo ikakhulu ele South Africa. Le nhlanganiso icebise uhulumende weMelika ukuthi akhulumisane lenkokheli yebandla leZANU-PF ayitembise uncedo lokuvuselela umnotho nxa kungahlonitshwa amalungelo oluntu eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lencwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Siyabona ukuthi sezikhona izitshengiselo manje zenzo ezifana lokuthi phakathi kwezanu kulokulwisana kakhulu ngokuthi ngubani ozakhokhela. Kodwa ngibone ngani bayichayele phansi kakhulu indaba yokuthi amanye amazwe aseAfrika afana lamazwe akuSADC angenza njani nxa kuyikuthi kungaba lobudlwangudlwangu obuthe xaxaxa kwele Zimbabwe, kuyikuthi mhlawumbe nxa kuyikuthi ukhetho lusuke lwenziwa kwaba lo muntu osegcekeni ukuthi uphumelele ongayisiye wezanu. Mone ngana amazwe eSADC kasoze loba kuyikuthi ngeke asebenze kahle njengamazwe West Africa akwenza eGambia. Mone ngani kuzaba nzima kakhulu ukuthi ubudlwangudlwangu benzakale. Abantu abafana nalo president weBotswana bengazange bakhulumisana labanye amazwe bancedisana ukuthi kube le democracy kwele Zimbabwe.
Bayatsho njalo ukubana udaba lwamabandla aphikisayo kukhanya lalo ngolunye olwenza kungabi lokuhle okungenzakala nxa umongameli engasuka.
Ngibona kuliqinisa ukuthi ukuswelakala kubambana phakathi kwamabandla aphikisayo kudinga njalo kuzala ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi uPresident Mugabe lanxa izanu ingamakubi kube labanye abantu abanelisayo ukuthi bathathe umbuso babuse kusiya phambili. Ukwala iZANU-PF iqinile khanye ngani yodwa engabusi siya phambili kwenza ukuthi intuba zokuthi kube lobudlwangudlwangu kwele Zimbabwe busenziwa iZANU-PF kulwiswana phakathi kweZANU-PF kube phezulu. Ngabe bekule bandlela iphikisayo kumbe ngabe amabandla aphikisayo abebambene manyene asebenzelana ndawonye eqinile bekuzenza ukuthi labakuZANU ababelokuthi becabanga ukwenza ubudlwangudlwangu bethuke kakhulu bacile behloniphe okuyabe kukhulunywa ngabantu ekhethweni kumbe okukhulunywa isisekelo sombuso seZANU ngokwaso bangalwisane kangako. Okwenza balwisane kakhulu yikho lokhu ukuthi kukhanya ngani ZANU iyo yodwa kuphela imota engasetshenziswa ekutholeni umbuso kwele Zimbabwe.
UMnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Uhlelo lwe-Life Talk kwi-Diaspora Forum namhla sikhangela ukutshengisela okwenziwe ngabasakhulayo be-MDC lamhlanje. Lo kutshengisela nje okuvame ukuba khona kwamanye amazwe ikakhulu kwele Bhilithane kuqhutshwa ngabe Zimbabwe Vigil. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lo mfundisikazi Letina Jeranyama okhokhela inhlanganiso yabesifazana abangamakholwa esiKristu e-International Women of Faith adibane laye emhlanganweni wenye njalo inhlanganiso yabesifazana veZimbabwe abahlala emazweni e-Women of Dominion obusenzelwa eNashville, eTennessee khonapha eMelika.
Mina ibizo lami kuthiwa nguDr. Letina Jeranyama, ngihlala eBoston, Massachusetts. Siyayibonga sibili inkosi ngoba this year ngoMay sasile conference ye-Interdenominational Women of Faith and yimi engiyi-leader ye-Women of Faith and i-conference ya this year siyambonga uNkulunkulu abantu babuya from all over the world abanye bevele Zimbabwe abanye bevele Ghana abanye bevela ezindaweni ezihlukeneyo lapha eAmerica eTexas eCalifornia Tennessee abafazi babuya sibili
lo singumnyaka wesingaki njalo lenguquko esibe khona enhlanganisweni yini
lo nyaka sasilo musician uThembelani uThembelani uyanceda ama youth bayamthanda Stereke so this year kwakule improvement ema youth abuya e-conference and futhi kwakulo bishop umfazi ka bishop Dark Heward Mills owayenza ama crusades eZimbabwe in almost 30 different cities so abantu bebesebemazi ukuthi ungumuntu othanda iZimbabwe and ofuna ukuchumayela ivangeli eZimbabwe so sabonga inkosi ukuthi lamanye futhi abeGhana babuya ngokuthi umfazi kaDark Heward Mills wayekhona
ngomnyaka ozayo liqoqana
actually uNkulunkulu uyasinceda ngoba next year sile mhlangano emithathu sile 1 oyabuse Boston we April 20 to 22 2018 and then wesibili siyabe sisemthare eZimbabwe and then wesithathu sabe sise Johannesburg eSouth Africa
kwahamba njani ukuze eliqoqe ezingase Zimbabwe lase South Africa
nganxuswa umama Dr. RF Utaunashe ngoJuni wayelomhlangano wabomama eHarare International Conference Center and ngathi sengikhona ngale omama bemthare bathi buyani lizosifundisa ngase ngihamba for one day bathi hayi langa ele one it's not enough buyani lizokwenza likwenza eAmerica for 3 days eSouth Africa ngahamba khona ngale lo bhuti wami osebenza eSouth Africa so ngathi hayi kothi ngidlule ngimbona ngathi sengidlula sengimbona ngase ngihlala labo mama babe mbuza ukuthi kade wawuye kwenzani eZimbabwe ngathi ngangenza umhlangano wabo mama bathi lati siyawufuna lapha lingasikhohlwa so ngahamba eZimbabwe uye kwenza iconference uhlubuye ngapha leJohannesburg siyalifuna silambele into zomoya omama bayafuna ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu
lapha sihlangana emhlanganeni weWomen of Dominion ngapha eTennessee hayisiko kuncintisana na leyenu inhlanganiso
hayi azincintisane ngakukuthi ziyancintisana ngangikho lapha eTennessee thina singamaKristu asibelieve ukuthi kusile competition asila moya lowana of the world ukuthi siyakompita hayi siyasukumiselana sisenza njengoMoses eBhayibhelini wayelabo Aaron abanye ababesukumisa izandla zakhe so nxa kule meeting eBoston abe Women of Dominion bayabuya nxa bele meeting ngapha thina eNashville Tennessee siyabuya sifuna ukubambana sisukumise iKingdom kaNkulunkulu
umehluko sibilunga
hayi a Woman of Faith International sisebenzi sisikhiwa that is a difference ngoba silabantu abavela emazweni achini yekwenza kube lo mhlukele Women of Dominion even ukuhlabela konke ngokwesikhiwa ukuchumayela konke ngokwesikhiwa
likuqoqayo okumnyaka ozayo
eBoston umhlangano weWomen of Faith is April 20 to 22 2018 eZimbabwe August 9 to August 11 2018 South Africa August 17 and 18 information yonke le ikhona ku www.womenoffaithministry.org
umfundisikazi Letina Ejerenyama ukhokhela inhlanganiso yabesifazana International Women of Faith. Lo qhubeka lusegudwini udaba lokuvuselelwa kwesizwe sikamthwakazi ngemva komhlangano oqhutshwe ngomunye osezithi nguye oseyinkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Khumalo kobulawayo ngomgqibelo. UKhumalo uthi uza kwetheswa inkatha yobukhosi abizwe ngomzilikazi wesibili mhlaka 12 kumpandula. Abendli yobukhosi abagoqela umnumzana Peter Zwide kaLanga Khumalo sebeke bakubeka sobala ukuthi kabavumelani lokwenziwa nguStanley Khumalo. Kayisibo bodwa abaphikisana laye. Incwethi embalini yesizwe sikamthwakazi umnumzana Mqondobanzi Magonya uthi uStanley Khumalo uzisikela ehwahweni.
Into ezwa umnumzana uRafael Stanley kayiqondana. Okokuqala, uvele indlu yakibo, indlu kaHlangabeza, kayisiyo ndlu yobukhosi, kumbe ubuyela kumzilikazi, kumbe ngapha kulobhengula. Inkatha kayiweli kuleyani indlu.
Iwela ngaphi ipho baba Magonya?
Esintwini ngendlela isintu sethu esimi ngayo amapillars awesintu sethu uMfokankomo. Inkosi izala inkosi. Umzilikazi uthe ngakabi inkosi uzela amadodana amane agoqela umuntu labo thulisa. Abazange bethatha ubukhosi ngemva kokubana intaba ikhotheme ngo-1868. Ubukhosi bekumele buthathe izibuko likamzilikazi alizele seyinkosi ngoba inkosi izala inkosi. Bekumele inkathi yonkulumana. Kodwa yasinisa yawo uLobhengula ngoba la uLobhengula uzele umzilikazi. Umzilikazi emzale seyinkosi. Ulobhengula uthe ngemva kokunyamalala kwakhe ulobhengula esegcotshiwe ngo-1870 abantwana ulobhengula abazene engakabi yinkosi inkatha yobukhosi kayiweli kibo ngikhuluma ngigoqela abantu abanjengo-Unyamande kunye lomfo wabo abazalwa ngomamkhwanazi omunye ngokamfazi wamajaha omunye ngokambhida ngumamkhwanazi ozala uNyamande nomamkhwanazi ozala uMhlanga labo abafana bobabili abakalobhengula inkatha yobukhosi kayibaweli ubukhosi bukalobhengula buwela endlini kanjube uNjubu kaMpoliyana uMpoliyana ongudadewabo kaFaku lapho kuzalwa khona onyanga zonke yiyo indlu lapha okuwela khona ubukhosi ngoba nguye umntakalobhengula ozele uLobhengula eseyinkosi kayisondeli ngitsho inkatha yobukhosi endlini kaNyamande kumele silandele endlini kaNjube so inkosi yamaNdebele ezayo eza kuyabikwa emphakathini ngoSeptemba esiya kuye yinkosi ezalwa uLobhengula eseyinkosi indlu yakhona icacile siyayazi indlu kaNjube kuphelile mfokankomo.
Endlini kaNjube ke lapha babu Magonya ngubani olungele ukwetheswa linkatha?
Ngifuna ngizwisise kuhle mfokankomo. Kangifuni ukuthi ngibe sengisiyathathela amakhumalo umlando abawethesayo ngokuthi ngizobika lapho ukuthi mhlawumbe inkathi wela uzivanibani, inkathi wela uzivanibani. Kodwa engingakukhombela khona njalo engingakukhombela khona umphakathi yikuthi inkatha iwela endlini kaNjube. USeptemba useduze, amakhumalo aseqedile umsebenzi, ithole liyakwethulwa emphakathini.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya yingcwethi embalini yobukhosi besizwe samaNdebele. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lamaWarriors liphindele ekhaya izolo ntambama ngemva kokuphakamisa inkezo yeCOSAFA Castle Cup ngokunqoba eleZambia ngesonto. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yenguqu izifa uXolisani Gwesela.
Abafana beZimbabwe senior team ade bedlala umdlalo wenguqu weCOSAFA tournament kule South Africa basikile izolo ngolesibili lapha eZimbabwe besika kube lokuthawa okukhulu abantu abaningi abantu benguqu babuyile eHarare Nation Airport bezoyemukela abafana laba bezambe trophy. Abantu abaningi babe nethuba lokuthi basukumise iprofi leyana bethathwa izithombe imipikitsha bethabe kakhulu nxa befuna ukubona ipikitsha befuna ukuthatha imipikitsha lezithombe bayakuya emahofisini yethu 160 Enterprise Road lapho yikho ulenkezo khona yikho sabakahlukhapa.
Uxolisani Gwesela yisikhulumeli senhlanganiso yenguqu izifa. Umhlabeleli wakwele South Africa odume emhlabeni jikelele uRay Phiri kaSekho. UPhiri ubhubhele esibhedlela seNelspruit lamuhla lapho ekade eselatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane yamaphaphu. UPhiri ubesele minyaka yokuzalwa engamatshumi ayisikhombisa 70 years njalo ubehlabela leqembu lakhe lesitimela. Enye yengoma adume ngazo yile ethi Zwakala. Kulale njalo ethi siyaya pambili. Umongameli waseSouth Africa, umnumzana Jacob Gedleyihlekisa Zuma, labo saziwayo abagoqela abaculi, bathumele amazwi enduduzo emuleni kaPhiri. Omunye wabaculi laba yimbongi mhlabeleli elodumo uMzwake Mbuli, yena otshele iStudio 7 ukuthi izwekazi le-Afrika lilahlekelwe lonke nje jikelele.
Sishaqile whether music fraternity, whether imindeni, whether umphakathi, wonke umuntu limele kakhulu ngenxa nje yeqhaza nendima eyadlalwa yile ndoda. Akakho umuntu ongathi akayazi isikhathi besicindezelo kubuhlungu le ndoda beyi-intertainer umphakathi, intertainer isizwe. Sinika nethemba nogqozi ukuthi ngalanga sizokhululeka futhi engasabi ukulikhuluma ngeqiniso ukuthi kukhona umbuso wobandlululo, oppression, kune-detention, kune-security police, kune-detention without trial. Bengenandaba bekhuluma iqiniso through song, telling the truth in song. Le ndoda beyi-inespini ngendlela engomangaliso.
Yini ozomkhumbula ngayo?
Mfethu, umuntu uzomkhumbula ngokukhuluma iqiniso. Umuntu amkhumbule ngokungasabi. Umuntu akhumbule ngobuciko nobugagu bakhe. Isiphiwo ebenaso nokuthi akhulume ngezinto okuyizona zona.
UMzwake Mbuli yimbongi mhlabeleli yakwele South Africa.
Ecstasy burning like fire in my heart. Of joy coming through the window, it's magic, a stroke of fire.
Fire, passion and ecstasy, ingoma ka Ray Phiri esimphelekezela ngayo lamhlanje. Njengokusho kwethu ushonile sithi makalale ngokuthula. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo be-MDCT eHarare namuhla. Ushonile umhlabeleli wakwele South Africa olodumo uRay Phiri. Kwanele kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungami Linkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.